Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzikama ibere vaudza Studio 7 kuti dambudziko reCovid-19 rakakonzera kuchorwa kwekodzero dzakawanda, vakati zvakakosha kuti hurumende ichitsvaga nzira dzekuti kuremekedzwa kwekodzero idzi kuvandudzwe.
Tiri kukurudzira hurumende kuti vange vachitotanga pari zvino kufunga nauye kuti iyo COVID-19 yakaita kuti tirasikirwe nekodzero zvikuru sei nemalivelihoods, yakasiya vanhu vazhinji vari munzara. Saka ino yava nguva yekufunga kuti ndedzipi nzira dzatingashandise kuti tibatsire kunyukura vanhu kubva mudambudziko rakakonzerwa necovid-19. Ndoiya yatinoti recovery plan.
Vabere vatiwo zvinhu zvakadai senyaya dzeutano, kusanganisira kugadzirisa zvipatara pamwe nekuona kuti vashandi vane zvekushandisa zvakakwana, ndezvimwe zvezvinofanirwa kutarisirwa nehurumende zvogadziriswa.
Tinoramba tichikurudzira hurumende kuti kunyange patinenge tava kufunga nezverecovery plan yacho, kodzero dzevanhu ngatidziise pakati pacho, tinge tichiziva kuti pane zvese zvatinenge tiri kuita kuti tinge tichibatsira mhuri dzakarasikirwa nemalivelihoods nekuda kwecovid-19, tiise kodzero dzevanhu pamberi. Izvi zvinobata nzvimbo dzakasiyana-siyana. Zvinobata nyaya yekodzero yeutano, mahealth facilities, nekuda kwekuti nhau iyoyo yekuti zvipatara zvinokwanisa here kubatsira vanhu vari kuda rubatsiro inhau yekodzero dzevanhu. It's a human rights issue. Vashandi vatichange tichikumbira kuti vatibatsire kuumba nzira yekurwisana nayo kodzero, yekurwisana nayo zvirwere zvakangofanana necovid-19, ndovaya vashandi vemuzvipatara. Inhau dzekodzero dzevanhu.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vadhewa mavhinga, vatsigirawo kuti zvakakosha kuti hurumende itsvage nzira dzinotungamidza kodzero, vachiti izvi zvakaitwa zvinosimudzira upenyu hweveruzhinji pamwe nekuvaka nyika.
Hurumende yeZimbabwe inofanira kutsvaga nzira dzinotungamidza kodzero dzevanhu kuti dzimutsiridze upenyu hwevanhu nenyika yeZimbabwe kubva mudenda reCovid-19. Nekuti kana pasina kutungamidza kodzero dzevanhu kana kuti nzira dzinoita kuti kodzero dzirambe dzichisimudzirwa, zvinoreva kuti nyika haigoni kumuka zviri nani.
VaOwen Dliwayo vanoshanda nesangano rePlatform for Youth Development vatsigirawo vakati kunyange hazvo denda iri risati rapera, zvakakosha kuti nzira dzinoshandiswa nehurumende kudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 dzive nzira dzinoremekedza kodzero dzeveruzhinji.
Panguva yelockdown vanhu vanga vangasingakwanisi kuti vatengese, kuti vaite mabasa, vaite zvekuti vachengete mhuri dzavo, zvaizokonzeresa kupopotedzana mune nyika. Uyezve taiona kuti vanhu vanga vasina access nekuwana mari kana vachida kunotsvaga kuwana mari dzavo. Saka hurumende inofanira kuti ichiisa mamezha dzavo, ngaange ari mamezha anoprotekta human rights evanhu.
Vachitaura nezuro pamhemberero dzezuva rekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu pasi rose, kana kuti International Human Rights Day, idzo dzakakokerwa nesangano reZim Rights, mushandi mubazi rezvemabasa nevashandi kana kuti Public Service Labour and Social Welfare vaClifford Matorera, vakati hurumende yainge yaedza nepainogona napo kuchengeta kodzero dzeveruzhinji, kusanganisira kubatsira vaishaya nekuvandudza zvipatara. VaMatorera vakatiwo hurumende yava Emerson Munangagwa ine tarisiro yekushanda nemunhu wese, kusanganisira masangano akazvimiririra kusimudzira upenyu hweveruzhinji. Varwiri vekodzero vari kupomera hurumende mhosva yekushandisa denda reCovid-19 kutyora kodzero dzeveruzhinji, kusanganisira kusavandudza zvipatara nekupa vashandi vezveutano zvekushandisa zvakakwana. Zvimwe zvinonyunyutwa zvinosanganisira kusungwa kwevanhu vanenge vachitsutsumwa nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu munyika, kuputswa kwemisika kune vairarama nekutenga nekutengesa, kusapiwa kwevanotambura vese mari yainge yavimbiswa nehurumende, uye kumanikidza veruzhinji kugara kudzimba vasina zvokudya zvakakwana. Zuva reInternational Human Rights Day rinocherechedzwa musi wa 10 zvita gore roga roga pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.